Mungu taendesa gwaro renyuto kuparliamenti denye kulika kwa mazamanishone akaitika last year. Tukutoona zimseki ya utanga uto anonza mwexam fee kurenotera. Asa pala zunobatika zatatisha wona azakaitika kukadzirisa dambudziko rakaitika kumashuro. Saka gwaro redu raenda atisatisha wana minduro asivata mbira rikadindwa. Chimwe chaita kuti tiendese gwaro iri takaoteerera ministerial statement yakaitwa na minister on malikages. Takaona kuti haina kusvika pa root cause ye problem. Saka taendesa gwariri kuti parliament inyatsonzwisisa matambudziko ose ari kuitika pakulika kwemazama mapoint of leakages acho nezvimwe zvinokwanisa kuitwa nekuti minister akangogomira pakublema vana zvikoro nemaparents asinganyatsoende pamongo. Saka tinoda kuti dzidzo yedu igadzirisike. Saka taendesa gwariri tikutarisa kuti tichaona mhinduro.
Saka izvi zvingagadziriswe sei zvinai vamasaraure
zviviri zvatiri kumboti zviitwe izvezvi kugadzirisa dambudziko iri. Chekutanga ndechekuti parliament igare pasi zvakare kare nevanhu vezimuseki vachishandisa umboo hwatavapa vanyatsoita tsvakurudzo dzakakwana rekuenda padzinde redambudziko remaexam leakages nekuti mubepa ratavaba iri annex ya petition yedu tiri kudonongodza mapoint of leakages ese emaexamination. Zimuseki iriyo inopresida over pese pari kulika kashomashoma mazuva mando pari kuzolikirwa kuzvikoro. Saka tiri kuda kuti ipapa paparliament ichiita tsvakurudzo tichishandisa umboo hwatavapa vanyatsowana muso wakakwana. Chepiri chinoda kuitwa pachizoitwa ecommission inoenda kunogadzirisa mata mbuzuka ya kushandisa ma recommendations ataisa ishandisa zvinenge zvawanikwa muparliament kwachigadziriswa kuzimuseki china yese ichibviswa matambudziko yese atadoma anosanganisira kusabhadharwa kwevanhu nenyaya yecorruption parecruitment nezvimwe zvakadaro zvobva zvagadziriswa tove nebhodhi rakanaka. Kuramba tichilikisa mazamanishoni kunokanganisa dzidzo yedu inobva yaonekwa pasi.
Ko ivo vadzidzi matambudziko avanosangana nawo kana huori ukasagadziriswa ndeapi?
Kune dzimwe nyika vana vanenge vachida kuenda kunodzidza dzidzo yavo havachatenderwi kunzi vakaita sezimuseki ichinzi haiite mabasa. Vanhu havachatenderwi kuwana mabasa zvichinzi mapepa avo akalika nezvimwe zvakadaro zvinoita kuti chero vana vacho vamire kana kuda kutowana zivo chaivo vangomirira kuzotenga mapepa. Zvinoita kuti skill set yavo pavanoenda pamabasa vanenge vari vanhu vasina chavanoziva nenyaya yekuti vanhu vakazongoita mapepa ekutengera. Profile yemwana pekupedzisira evaluation profile yake inofanira kunge yechokwadi ichienderana nezviri mumusoro make.